This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro chikunguru 13, 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuro yeguta reHarare inoputsa dzimba mumusha weGlen Nora ichiri dzakavakwa zvisiri pamutemo. Vakaronga kunamatira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika vaitaidza mara vanoti vanofara nekubudirira kwemunamato uyo, kunyange hazvo mapurisa akamboedza kuurambidza nechina kuti usaenderere mberi nemugovera. Munyori ane mukurumbira munyika Chenjerai Hove anoshaya ari kunze kwenyika ari muupoteri muNorway. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi echiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa kwaMutare vanoti havasi kuzobvuma kubviswa munzvimbo dzavanotengesera zvinhu zvavo kudzamara vawanirwa nzvimbo itsva dzinokodzera, kwete kwavari kunzi vaende nekanzuro yavo. Mutoro wedu Enauloida Moyo anotipa nyaya iye.
Vatengesi ava vanoti kwavari kunzi vashandire vari nekanzuro hakunyatsovaitirise zvo kusingasvikwi neruzhinji rwevanhu. Kanzuro inoda kuti vanhu ava vashandire vari kuchidzere nzvimbo iri pedyo nebhawa rekanzuro rechidzere Beer Hall. Nzvimbo iyi iri pedyo nechiteshi chechitima. Mumwe wevatengesi vasiri kuda kuenda kunzvimbo iyi, amai Chipo Mangisi, vanoti vakaenda kuchidzere havazowani vatengi vakawanda.
Isu tinoda kutengesa muno mumugwagwange because gore nakuna kunaya. Tine nzara huru chaiyo kwakatokura.
Mumwe mugari anotengesera pamikus park vapenjeni muchikeiwa vanoti zviri kuda kuitwa nekanzuro zvichapa matambudziko akawanda kuvatengesi vazhinji. Vamuchikeiwa vanotengesa nharembozha uye kugadzira dzinenge dzisingachashandi zvakanaka. Vanoti kuchidzere hakusviki vanhu vakawanda sezvo mabhazi asingasviki ikoko.
Gwari ndizi pane matoilets panomwe mvura pakanaka panosvikawo mabhazi panekuti panotengeseka panosvika vanhu. Kwedu vanotendesa kune dzimba dzereruwezu kwakunoe munhu anosvikako.
VaAaron Stole avo vane makore matatu vachitengesa zvinhu zvavo pamberi pechitoro cheshangu cheBata vanotiwo havazi kuzobva panzvimbo yavanotengesera vari mazuva ose. Meya weguta reMutare Kanzuro Tatenda Namarare vanoti kanzuro yavo ichatora matanho ekubvisa vatengesi ava mushure mekunge yapedza kugadzirisa nzvimbo yavari kuda kunogariswa patsva. Vanoti kubviswa kwevanhu mumigwagwa kuchaitwa mumazuva mashoma ari kutevera. Mumiriri wechikangadanga mvura mudare reparamende uye vari nhengo yeZANU PF iyo yakavimbisa vanhu mabasa anosvika mamiriyoni maviri panguva yesarudzo makore maviri apfuura vanoti vatengesi vanofanirwa kuteerera zvekutaurwa nevatungamiriri vavo kana vachinzi vashandire munzvimbo dzakatarwa. Vamupfumi vanoti mitemo yenyika inofanirwa kutevedzerwa uye vanoityora vanofanirwa kusungwa. Makakatanwa ari kwaMutare anoitika mushure mekunge mapurisa ekanzuro yeHarare apisa zvinhu zvevanhu vanotengesera mumigwagwa zvinokosha zviuru nezviuru zvemadhora achiedza kubvisa vanhu ava mumigwagwa. Asi vamwe vevanhu ava vari kuramba kubva mumigwagwa vachiti hakuna kwavanoenda kudzamara vawanirwa nzvimbo dzinosvikika nyore nyore nevatengi. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Mumwe vakaronga kunamatira murwiro wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika vaitaidza mara, Bishop Anselmo Magaya, vanoti vanofadzwa nekubudirira kwakaita urongwa hwemunamato wavakaita nemugovera kuZimbabwe Grounds muHighfield. Bishop Magaya vanoti vanofarawo nekutambirwa kwakaitwa shoko ravo rekukoka vezvematongerwo enyika pamwe nevemasangano akazvimirira, kunyange hazvo mamwe mapato ezvematongerwo enyika asina kubudirira kuzovepo pamunamato uyu. Vanoti vezvematongerwo enyika ava vakanyoriranawo pasi gwaro rechibvumirano cherunyararo chekuti vadzamara vadzorwe kumhuri yavo vari vapenyu, uye kuti zvinhu zvakadai zvisaitike zvakare munyika inofanirwa kunge ichiremekedza kodzero dzevanhu. Chibvumirano ichi chinonzi chakasainwa navaDidmus Mutasa vakamirira People First, kunyange hazvo iwo pachavo vasina kupindawomo munamato uyu. Kotiwo mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai, mutungamiri weMavambo Kusile Don vaSimba Makoni, mutungamiri weNCA vaLove Momaduku, vatendai biti veMDC Renewal Team amai Emilia Mukaratirwa vakamirira bato rezapu pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume. Munamato uyu wakabatanidzawo vamwe vezvematongerwo enyika vanosanganisira vakadzingwa mubato rezano PF uye vaimbomirira Urungwe West muparamende vaTemba Muliswa pamwe nevaive mutungamiri wevakarwa hondo yerusununguko vaJabulani Suwanda. Asi vaMagaya vanoti havana kufara nedanho remapurisa rekuda kuvarambidza kuita musangano uyu kuburikidza netsamba yavakapiwa nemusi wechina. Asi vanoti vakazoisa nyaya iyi kudare repamusoro iro rakati nechishanu manheru musangano uyu uenderere mberi. Ngatinzwei hurukuro yataita naBishop Magaya pamusoro penyaya iyi.
Tinopa mbiri kuna iye Mwari anotaura kuti kana muvaka akavaka pasina Jehovha unovaka pasina. Takavimbaona Mwari tikavaka, tinavo Ishe vakatibatsira. Vanhu vakawanda vakauya kubva kumakereke akasiyana siyana, macivil society nemapolitical parties. I think vazhinji vacho vatakakoka vakauya, uyezve programu yacho yakafamba zvakanaka. Zvataida ndozvakaitika. Takanamata kuna Mwari, tinoziva kuti Mwari vakanzwa. Chechipiri, takataurwa statement iri very very clear kuti vanhu veZimbabwe vane kodzero yekuziva kuti itaidza mara uripi. Saka izvo zvakaitwa zvemutsindo. Saka tinotenda Mwari.
Tinonzwawo kuti pakanyoreranwa chibvumirano, mungatiudza kuti chibvumirano ndecheichi uye vakanyorerana chibvumirano ichi ndavanani vakasaina?
Chibvumirano ichi yatingati muchirungu declaration yakanga iri yokuratidza kushushikana kuri kuita isu vemakereke, macivil society nemapolitical parties siri ZANU-PF ziri official. Chibvumirano chacho chakanga chiri chekuti tiri kuda zvekare kuti tizive kuti uripi, uye kuti vamugambe semutungamiriri wenyika nehurumende vabude pachena vachiadresa mamachineries avo ese kuti dzamara ngaatsvagwe. Ndava tinoziva kuti kana vachida zvinokwanisika kuitika izvozvo. Saka ndoo mademands atakaita, uye zvakare kuti tinotarisira kuti maZimbabweans vafambe vakasununguka, vachiassociata vakasununguka pasina nevachikidzira. Zvakabudawo zvakare nechibvumirano ichocho.
Zvii zvamungati zvakabuda zvikuru pamusangano iwoyu?
Zvakabuda chikuru kushushikana kwevanhu kuti zvino vakomana tava independent, uye zvekare tanyora bumbiro remutemo rinobvumidza vanhu kuti vataure zvavanoda, then mumwe wedu oshaipa. Izvo zvakabuda chaizvo. Chimwe chakabudawo chaizvo inyaya yekuti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kudzidza kubatana panyaya dzinovanetsa vese.
Avanga vari mumwe vakaronga munamato yekunamatira vaitaidza mara Bishop Anselmo Magaya vari parunare muHarare neStudio 7. Mumwe chiremba anoti veruzhinji vanofanirwa kuongororwa nguva dzose kana vaine chirwere chehigh blood pressure kuitira kuti vabatsirwe chirwere ichi chisati chakomba. Dr. Golden Fana vanoti vanenge vaine chirwere ichi vanofanirwa kunwa mishonga yavanoudzwa navana chiremba. Dr. Fana vanotiwo vanhu vazhinji vanorasikirwa neupenyu vasingazive kuti vane chirwere ichi. Vanotiwo zvinhu zvakadai sekuputa fodya nekunwa doro zvakafurikidza nekushandisa sauti yakawanda mune zvekudya zvimwe zvezvinhu zvinokwanisa kukonzera chirwere ichi. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naDr. Fana kuti tinzwe kurudziro yavo.
Zvinokonzera chirwere cheBP hakuna ndechinowana zvimwe zvakawanda zvinosangana pamurwere umwe chete. Chekutanga chatingataura ndechekuti kune dzatinoti genetics kana kuti masikirwo akaita vanhu verudzi iroro kana vemhuri iyoyo. Mhuri zhinji inoona kuti baba vane BP vana vaviri vatatu, saka zvinoita kufamba mugunda kazvinoita. Saka tinoti chirwere cheBP chine kutambidzwana mumhuri kana kuti chiri genetics, ndo chekutanga. Asi genetics dzega dzinogona kutadza kusvika pakuti munhu aite BP kana zvimwe zvatinokwanisa kuwana mumararamiro edu zvakanaka.
Zvii zvimwe zvamungati imi zviri kukonzera kukwira kwechirwere ichochi cheBP?
Zvimwe zvatinowana mumararamiro edu zvinova kutizirawo kutanga kweBP zvinosanganisira madyiro atinoita. Saka tiri kutaura nyaya yeuwandu hwemunyu muchikafu chedu kana kuti salt. So chikafu chine munyu wakawanda chinosvika pakukwidza BP, chinowedzera. Zvinotikuita nemararamiro atinoita maererano makushandisa muviri kana kuti maexercise. Vanhu vasingaexercise vasina basa rinoshandisa simba ravanoita rinoita kuti vadikitire nguva zhinji vane mukana wakakurawo wakuita BP. Ndo zvimwe chete nevanhu vane muviri wakakura. Saka zvinhu izvozvo zvinosanganisira munyu, zvinosanganisira kuva munhu asingaiti maexercise nekuva nemuviri wakakura pamwe chete negenetics, ndo zvinosvika pakuti munhu asvike pakuita BP.
Dr. Fana, tinoona vazhinji vachiti chirwere ichochi cheBP isilent killer kana kuti chinouraya chakanyarara. Sei vanhu vachidaro? Vanhu vangazvidzivirire sei? Zvii zvamungayambire vamuwo vasati vabatwa nacho?
Chekutanga chandikata vanhu chekuti kana munhu ari pazera rinopfuura kana 30 zvakanaka kuti apote achimbonotarisa BP kunyange asina chaari kunzwa. Nekuti unogona kunge une BP usina chauri kunzwa usingazvizivi asi uchitokanganisa muviri wako. Saka zvakanaka kuitwa inonzi screening. Unenge usina hako chiri kunesa chauri kunzwa asi mushure megore kana maviri unombopota uchinotarisa BP yako pakiriniki kana nachiremba ari padhuze. Ndo chekutanga. Unavo vanenge vabatwa neBP kunyange vasina chavari kunzwa panouya unzi usilent killer ndepekuti munhu anenge aine BP asi utano hwake achinzwa zvinhu zvese zvakanaka. Munhu akaita saiyeye kana akasarapwa BP yaikaramba yakakwira kwemakore inenge ichikanganisa nhengo dzake dzemuviri ndiye anozosvika pakuita macomplication ozouya pamwe aita stroke.
Nyanzvi yechirwere chehigh blood pressure, Dr. Golden Fana vachitaura vari parunare muHarare naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Vanyori vemabhuku munyika vatanga kuungana pamba pemumwe wavo vachenjerai hove avo vakashaya nezuro kuNorway uko vanga vari kugara muupoteri kwemakore anodarika gumi. Vahove vanga vachinetsekana nechirwere chechiropa. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vanyori vakawanda pamwe nevakamboshanda navahove vanoti varasikirwa zvikuru nekushaya kwavo uye vanoti zvinorwadza kuti vashaya vari kure nehama neshamwari dzavo. Munyori werimwe remasangano anomirira vanyori munyika reZimbabwe Writers Union zvakare vari murayiridzi pachikoro cheUniversity of Zimbabwe vaMemory Chirere vati vahove vakaita basa guru pakudzidzisa vanhu kunyora munyika uye vachagara vari mupfungwa dzevazhinji nguva yose.
Chinonetsa kuti ugamuchire kuti vanhu vanenge chenjerai hove vanofa. Hungu tinorwadzikana nokufa kwavaita asi mundangariro dzedu munhu uyu mupenyu.
Vakambovasachigaro weZimbabwe Writers Union vaDavid Mungoshi ndemumwe avo vakashanda navahove vatiwo varwadziwa nekushaya kwavahove.
Dai kuri kuda kwedu vangadai vasina kutisiya. Tinogamushira hedu hongu kuti ichasvika nguva kwatiri tese. Asi pane vamwe vanhu vekuti zvikuru vakatarisa zera rake munhu anga achiri within population yayo yevanhu vachine simba rekuita basa. Tanga tichawana zvakawanda kwavari saka zvinotirwadza sevanyori. Asi pane ukama neushamwari wanga uripo ndo zvinonyanyisa kurwadza izvozvo. Ndosaka maona tichisvika pano.
Imwe shamwari yava mungoshi vachiri kure chiri kure ndemumwe avo varwadzikana nekuti vahove havana kuwana mukana wekuparadzana neshamwari dzavo.
Chinhu chinorwadza kuona itarenda rakadaro risingobvutiwa kutanhiwa naMwari kunge ruva rangaraibvawo zvaro. Asi isu kwatiri harisi ruva rangaraibva.
vamugoshi vati chinofadza chete inyaya yekuti vahove vane zvimwe zvinyorwa zvavasiya zvisati zvaburitswa
uye totarisira kuti izvozvi dzimwe nguva pane zvimwe zvinyorwa zvavakasiya ndangachitoudza mhuri mukati umowu kuti pane rimwe ravakanditumira inini remapoems zvikanzi verenga muzukuru ndikaverenga vakazoti ndiani wanofunga kuti angandiitire batanidzire nevanhu vekuzph ndikaita izvozvo saka ndisingazivi kuti vanga vasvika papi
amai Irene Stanton avo vakashanda navamungoshi apo vaive kukambani inodhinda mabhuku yebaobab books iyo yakadhinda bhuku ravahove rinonzi bones vati varasikirwa zvikuru nekushaya kwavahove vahove vakabuda munyika muna 2001 sezvo mafungiro avo ange asingaenderani nehurumende yavarobert mugabe panguva yekushaya kwavo vahove vange vari international writers project fellow pabrown university watson institute for international studies vahove vakanyora mabhuku akawanda akaita samasimba evanhu nabones iro rakahwina mubayiro wenoma award for publishing muna 1989 vahove vakapiwa mubayiro wezimbabwe writing award muna 1987 pamwe negerman africa award for freedom of expression muna 2001 vahove vakamboshanda semupepeti wenhau kumoto vakazoenda kuzimbabwe publishing house uko vakashanda semupepeti wemabhuku vakazobva kuzimbabwe publishing house vachinoita writer in residence pauniversity of zimbabwe vakashandawo semutori wenhau weinterpress service news agents vari muharare vahove ava vakamboita sachigaro wezimbabwe writers union vasiya mudzimai nevana vatanhatu uye pane urongwa hwekuti mutumbi wavo utakurwe kubva kunorway kuitira kuti uzoradzikwe kumusha ndakamirira studio 7 muharare ndini Ivan Chifera
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM nhasi tiri kurangarira mabasa akaitwa nemunyori ane mukurumbira chenjera yehove uyo akashaya nezuro kunorway kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kutira tichigo kufonerai Magaterera ku Studio 7 tiri kutevhenyura tiri mu Washington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Iraq yaburitsa mashoko nhasi ekuti yatanga urongwa hwekurwisa chikwata cheIslamic State kuitira kuti itore dunhu rekumavirira reAnbar iro riri mumaoko eIslamic State. Chikwata ichi chakatorawo maguta makuru emudunhu iri eRamadi neFallujah. Kutongwa kwemutori wenhau weWashington Post Jason Rezaian kwatanga zvakare nhasi muTehran kuIraq. Aka ndeke chitatu mutori wenhau achimiswa pamberi pedare risingabvumidzwi vatori venhau kupinda. Izvi zvaburitswa nesangano renhau rehurumende muIran. Kutongwa kwake kwakamboitwa muna chivabvu nachikumi. Vechidiki vemuZimbabwe gumi nevaviri vakapedza zvidzidzo zvavo munyaya dzemabhizimusi kuNigeria pakupera kwesvondo pasi pechirongwa cheTony Elumelu Entrepreneurship Program. Vechidiki ava vanoti vakawana ruzivo rwakadzama ruchavabatsira mukusimudzira mabhizimusi avo. Mutoro wedu nhau Ntungamiri Nkomo anotipa nyaya iyi.
Vechidiki ava vakaita zvidzidzo zvavo izvi pakati pemwedzi mitatu yapfuura vari muZimbabwe uye nemusi wechishanu vakanopedzisa urongwa uhu kuNigeria. Mumwe wevechidiki ava ndivatawanda Musvaire vanova muridzi wekambani yeGoshen International Private Limited iyo inogadzira zvinhu zvakasiyana-siyana kubva mumarara. Vamusvaire vanoti kusangana nevamwe vadzidzi pasi pechirongwa ichi kwakavavhurisa pfungwa. Vanoti izvi zvichavabatsira mukusimudzira bhizimusi ravo.
kusangana kwatikidwa nevamwe vanhu vachinotipa mamwe mazano nekunzwisisa kuti vari kushita sei kune dzimwe nyika. Muchaona kuti makambanis anobudirira anenge achioperata mumanyika dzakawanda wanda. Saka kana usingori nemaideas ako chete chete uri wemuzimbabwe usingasiye nevamwe vari muafrica haukwanisi kunyatsa kubudirira zvakanaka.
Zvinonzi gondorashaniyo rinokumba chero marara, asi vamushwairi vanoti ivo vari kukumba marara kwete nekuti vashaya nhiyo, asi kuti iri ibasa ravanofarira zvikuru uye rinobatsira kuchengetedza zvakatikomberedza.
Zvatinoita ndizvoti tinotora mapepa atinoona kumunorasirwa mapepa dzese toabika futi ogadzira anonzi mapelets. Mapelets aya ndiye anozogadziriswa zvimwe zvinhu zvakawanda zvakafanana nemadhishi nedzimwe ndiro nezvakadaro zvakadaro izvi.
Muzvare Melissa Mazingi ndemumwe wevechidiki vanga vari muchirongwa ichi. Muzvare Mazingi avo vane webhusaiti inotengesa mpatya vatsinhirawo mashoko ava musvairi ekuti chirongwa ichi chavabatsira zvikuru. Chirongwa cheTony Elumelu Entrepreneurship Program chakaparurwa nemuzvinabhizimusi wekuNigeria vaTony Elumelu gore rapera nechinangwa chekubatsira vechidiki venyika dzakasiyana-siyana muAfrica vane mabhizimusi achiri kutanga. Vakapinda muchirongwa ichi vanosvika chiuru chimwe chete uye vekuZimbabwe vari gumi nevaviri. Mumwe nemumwe achapuwa mari inosvika zviuru gumi nemadhora kubva kuTony Elumelu Foundation yekuvabatsira kudzamisa mabhizimusi avo. Pamari iyi vachange vachizodzosera zviuru zvishanu zvemadhora nekufamba kwenguva. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Tungamili Nkomo.
Kanzuro yeguta reHarare nhasi yaparura chirongwa chekupwanyira vanhu dzimba dzainoti dzakavakirwa dzakavakwa zvisiri pamutemo. Mutorodwe na Thomas Chiripasi anotipanya iye.
Vagari vekuGlenora muHarare vanoti varadzwa zvikuru nekupwanywa kwaitwa dzimba dzavo nevashandi vekanzuro yeguta reHarare vachinzi dzimba dzavo dzakavakwa zvisiri pamutemo. Mumwe wevanhu ava amai Tekla Nyamundanda vanoti imba yavo yanga yavakwa kusvika pamahwindo vawana yapwanywa zvekuti hapana chavachawana pamari yose yavakashandisa vachivaka imba iyoyo, uye vati hapana yambiro yavakambenge vapiwa.
Indi shitoshika ishitobva kumba nebadza rangu mota ishitoenda dai zirori seri nemapurisa iranzi kwekanzuro kudini ndopenda toshika notava ipapo nechibuilding chachatomira.
Amethu Nyanyiwa vanhu vemumwe vapwanyirwa imba yavo vanoti vaibhadhara mari kumushandira pamwe unonzi 5 Greater Heights unotungamirirwa navatafadzwa Machemedze vanhu venhengo yeZanu PF. Vanyanyiwa vanoti hapana chavaiziva kuti stendi yavakatengeserwa haimo mumapepa ekanzuru.
Sinzi kuine nyaya yekunzi kana munhu achinge apanzvimbo anenge avakastrakcha ndiye hashi ndiye hapo hashapwanyirwe maybe ndozvi zvavanenge vachizvitorera maybe.
Hatina kukwanisa kutaura navamachemedze kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti vanhu vese vane dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo vakanyorerwa matsamba yekuvazivisa kuti vanofanira kupwanya dzimba dzavo dzavakavaka zvisiri pamutemo.
Seguta reHarare takagara takataura kuti vanhu vasavakire dzimba pavanenge vasina kupuwa mvumo. Vanhu vasaite mainvasions. Vanhu ngavamirire vapuwe pekuvaka zviri pamutemo. Dzamuri kuona dzaputswa izo nhasi gumi neimwe chete. Dzimba dzakavakwa zvisiri pamurao. So isusu tiri kuti munhu wese ngaateerere mutemo wekanzuru nemutemo wenyika.
Vachideme vati kanzuro icharamba ichienderera mberi nekupwanywa zvivakwa zvose zvisiri pamutemo. Vakakurudzira veruzhinji kuti vatevedzere murau mukutenga mastendi ekuvakira dzimba.
Kuti munhu wese akavaka panhu pasingatenderwe ngaabvisake zvinhu, ngaabvisake zvidhina zvake ega azonozvivakisa imba yake chi panhu panotenderwa. Vasamirire kuya kuputsirwa. Vese vanozviziva vakavaka pasingatenderwi, matsamba avo emademolition vakatomapuwa. Saka ngavaiteerere zvavakaudzwa neguta.
Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti kanzuro ina masimba ekuputsa zvivakwa kana isina kupiwa mvumo yekuita izvi nematare edzimhosva. Kupwanywa kwaitwa dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo kwakada kufanana nekwakamboitwa muna 2005 pakaitwa chirongwa cheOperation Murambatsvina. Kunyange hazvo kupwanywa kwedzimba kwatanga nhasi uku kusati kwanyanyotekeshera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Munhau dzedu dzemitambo. Mitambo yenhabvu mishanu yakapera iri mangange 0-0 panguva iyo chikwata cheDynamos chakadzikira pamamiriro akaita zvikwata mumakwikwi eCastle Lager Premier Soccer League mushure mekuita mangange 0-0 nechikwata cheHwange munhandare yeRufaro muHarare nemusi weSvondo. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Mitambo mishanu yakapera iri mangange 0-0 panguva iyo Dynamos yakadzikira muhurongwa weCastle Lager Premier Soccer League mushure mekuita mangange 0-0 neHwange muRufaro Stadium neSvondo. Hwange yaifanira kuva yakakunda mumutambo uyu asi yakatadza kushandisa mikana yakawandisa yayakawana kusanganisa nekurovera pamapango epagedhe katatu. Dynamos yadzikira zvekuti yave pasi peChicken Inn triangle nehomine. Chicken Inn iyo yakaitawo mangange 0-0 zvekare neCapes United yave nemapoints makumi matatu point imwe chete pamusoro petriangle nehomine. Dynamos yacho yave nemapoints makumi maviri nemasere. Mukuru wekambani yeDynamos TV vaEmmanuel Machina vanoti kusatamba zvakanaka kuri kuita chikwata ichi kuri kukanganisa zvikuru kutengwa kweDVD rechikwata ichi.
Zviri kuitika ndezvekuti mafans eDynamos vanhu vanotarisira kuti Dynamos iwine magames ese ainotamba, saka pressure inenge yakawandira kuna coach.
Vakambotambira chikwata cheDynamos ichochi vaBrighton Twire vanoti ivo matambiro ari kuita dhimba rehafadze uye inofanira kugadzirisa zvinhu nguva ichiripo.
Unoziva mbora mune time yekupika netime yekudzika fomu, but I can assure you kuti timu inodini inopika.
Asi vamachinya vanofunga kuti kunyange zvakadai Dynamos ichatora chete mukombe weCastle Lager Premier Soccer League uyu kechishanu kakateverana.
Hatisi kumbotarisira kuti Dynamos ive number 2, number 3, number 4. Inofanira kutora mukombe.
Asi chikwata chiri kushura mare ndechehomine icho chave pachinhano chechitatu mushure mekurova Buffaloes 1-0. Mimwe mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yakapera seizvi: Chicken Inn 0 Capes United 0, Harare City 2 Flame Lily 2, FC Platinum 2 Chapungu 0, Triangle 0 Highlander 0, Wawa 0 Dongo Sawmill 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yashika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu, matext message, maWhatsapp pamwe nemashoko amunotitumira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Munyoro wekutanga anoti, verengaiwo tsamba yangu, tanzwa nekutambura muZimbabwe, mabasa hakuna. 2018 tsvangirai ngaachitora matomu, musataura zita rangu, ndogara kwachiota. Mumwe anoti, rambai muchitipa zviri kuitika munyika, ndimhoreserewo vose vekwamurukira kuno kuSt Albert, ndini T Murukira. Mumwe anoti, ndinokwazisa mukoma Jonga namukoma Blessing, ndingafara chaizvo ndikwazisirawo mhuri yese yekwachipara kumwenezi uyezve ndisingakanganwi akabata upenyu hwangu anove iye mudzimai wangu Mai Miriam Chipara nemwana wangu Miriam. Ndatenda mukoma Jonga namukoma Blessing nekuverengawo tsamba yangu kwamaita, Mwari akukomborerei. Aiva vateereri semazuva ose, nguva ndo dzine shanje, asi tinokurudzira kuti murambe muchinyora kuno tichiverenga tsamba dzenyu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Kanzuro yeguta reHarare inoputsa dzimba mumusha weGlenora ichiti dzakavakwa zvisiri pamutemo. Vakaronga kunamatira murwiro wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika vaitaidzamara vanoti vanofara nekubudirira kwemunamato uyu, kunyange hazvo mapurisa akamboedza kuurambidza nechina kuti usaenderere mberi nemugovera. Munyori ane mukurumbira munyika, chenjerai hove, anoshaya ari kunze kwenyika ari muupoteri kuNorway. Tashika kumagume chirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Sandra Nyaira.